Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki netsika vatinoda machakairei vatsindira mashoko aya nhasi pamwe chete nasachigaro wezano PF mudunhu reManicaland vaMike Madiro. Vaviri ava vati amai Gwaradzimba vashaya nechirwere cheCovid-19. Amai Gwaradzimba vakatakurwa nechikopokopo svondo rapera varwara zvakanyanyisa vachiendeswa kuchipatara kuHarare uko vazoshayikira. Nhengo yezano PF Central Committee muManicaland uye muzvina bhizinesi vaisa Mfumi vati sedunhu vatoisa chikumbiro kuzano PF Politburo kuti amai Gwaradzimba vaitwe gamba renyika.
We have lost our gallant fighter. Akunyora matsamba ekuti vaitwe national hero. Saka as you are aware kuti mazuva acho anenge ari madiki ekuti vanga vachivigwa. Saka rufu nderwedu, nderomba medu, nderemudistrict medu. Saka ndakukumbira vanhu vese toarrange a bus. Kana utano hwako usina kumira mushe, please usaende.
Vamadiro vatiwo venderasiwa namai Gwaradzimba richanetsa kutsiva. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vatiwo dhorobha remutare rarasikirwa kwazvo nemunhu aishanda zvakasimba uye ane rudo. Vatandi vati chinonyanya kurwadza inyaya yekuti kushaya kwamai Gwaradzimba kunotevera kwemunyori weguta vaJoshua Maligwa nekwaprofesa Munashe Furusa mukuru weAfrica University.
Ina urombo zvikuru nekurasikirwa resident minister mai Gwaradzimba. Taisenza tese zvakanaka chose panguva ine shuwiro zvikuru yekuona guta rekwamutare richienda mberi. Tine urombo zvikuru. Ikurudziro yedu kuti vanhu nenyaya yecovid dai vanhu vazvibata, dai vanhu vakwanisa kuramba vakapfeka mamasiki avo vachigeza maoko nguva yega yega, maintain our social distance. Nekuti hei dambudziko iri ihombe chairo, rinotoda vasheko yashinga kuti tikwanise kubuda pariri.
Mai Gwaradzimba vakamboshanda kuUniversity of Zimbabwe nekuAfrica University vasati vaitwa gurukota reManicaland mugore ra2018. Harisati zvozivikanwa kuti amai Gwaradzimba vachavigwa riini. Mufi uyu akazivisa paramendi gore rapera kuti airwara nechirwere chehigh blood pressure uye chemoyo. Asiya vanakomana vatatu vabvezera vanoti Remembrance, Victor Natsitsi, Victor Natanaswa pamwe nevazukuru. Murume wamai Gwaradzimba vatireva Gwaradzimba vakashaya makore akati kuti apfuura. Zvichakadaro rimwe gamba rehondo yerusununguko uye vaimbo vegurukota rehurumende vaMotun Maliang'a vashayawo zvakare nhasi neCovid-19. VaMaliang'a vashaya vava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. VaMaliang'a ndivo vakava munyori wechidiki wokutanga muzano PF muna 1964. Gore rakatevera VaMaliang'a vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika kakandwa mujeri kwemakore gumi. Pavakaburiswa mujeri vakaenderera mberi vachiita zvematongerwo enyika. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vaMaliang'a vakaitwa nhengo yedare reseneti uye vari mutevedzeri wegurukota rehurumende. Vakashanda mapazi akasiyana-siyana muhurumende. Vavashaya vanga vachiri nhengo yeCentral Committee yeZanu PF. Mufi asiya mudzimai nevanakomana vaviri nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.